This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 28, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mwaka yedu uyu nekushamira zvakanaka kwauri waa kutotatamba wakachenjera zvimwe waita apa zvimwe waita hazvizongotaa kuti zvakambai bvese musungwa chete.
Varimi vokurudzirwa kutamba vakachenjera panyaya yekudyara mbeu.
Nokuti vanachiremba vedu muzvipata zvehurumende havasi kufara endi vari kutongoramba vachine proses yakatanga yekugadzira petition.
Vana chiremba vehurumende vanoti hurumende haisi kugadzirisa matambudziko avo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti varimi vanofanira kuteerera mashoko ari kutaurwa nenyanzvi munyaya dzekurima vasati vamhanyirira kudyara mbeu. Varimi vakawanda havasi kuziva kuti vodyara here kana kuti kwete mbeu dzavo mushure mekunge mvura yambonaya zvishoma asi ichibva yamira. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChabikwa.
Mvura yatakinayei weekend yapfuura iyi zvisiyana dzimwe nzvimbo hakuna kunaya, dzimwe nzvimbo dzakanaya zvehevhi. Tikabva nekumatebhereren uko tichikwidza kwakanaya mbijana, asi varimi vari kuto vari kudyara vari kuita dry plant vamwe vachirima zvipidzo zvipinda nemananasvingomu. Dzimwe nzvimbo dzakanaya chaizvo, vamwe vanga vadyara vakaita kuti mbeu dzaa kumera, vamwe vari kudyara asi tichingokwidza kuti zviri kuitika kwese nyika, vamwe vari kudyara vamwe vanga vadyara vakaona mvura yakanaka. Kurudziro yati kuita ndeyekuti mvura yacho zvayanaya payapedza kunaya pawekendi yapfuura kwakabva kwabuda zuva manje kwaakupisa zvakanyanya chaizvo. Saka tiri kukwidza varimi vanga vasati vadyara pari panyoro maningi, ngatimbomirai futi mbijana rekutirai sakaaoneka unyoro karipo mbeu dzinoora. Saka izvezvi varimi vari kukudza kuti achigadzirira minda vakaona mvura yakati ovai imvura tipavei, nevakawana zvokushandisa vakawana mari vacho vane mari yacho yekushandisa ingo yekutimbomhanya nekugadzira minda yacho. Kana imvura yatooma toita futi nyaya yekuti ngatimbodyarai dzimwe mbeu pakaoma tombomira, kuitira kuti mwaka yedu uyu nekushamira zvakanaka kwauri waa kutotatamba wakachenjera zvimwe waita apa zvimwe waita hazvizongotaa kuti zvakambai bvese musungwa chete zvikashata zvimwe zvashata zvese nguva imwe chete.
Asi nemamiriro azvakaita aya muri kufunga kuti pangabudawo gohwo rakanaka here mwaka unoteera?
Mamiriro akwaita nematauriro atikaita nemaziro atiri kuisa, varimi vese vakateedzera mazano ari kutaurwa aya. Varimi vese vakabvuma kuti zvekutaurwa kuti mwaka uno wakashata. Varimi ngatingwarire, nekuti kunyange wakashata kudaro ukaudzwa kunzi mwaka wakashata moudzwa futi mazano ezvokuita. Mamwe ndivo ari kutaura iwaya kuti kana painika unyoro imbomira kudyara plasori kuti mbeu idzi ngatichidyarai mbeu dzedu dzedze dzinokwanisa kurwisana nemwaka wandikatarisa uyu. Mbeu tauta sine chikafu apa, kuchikafu tine mbeu dzedu dzakaita sema zviyo, munga, mafunde vandoo chibake ehe. Asi kwaane mbeu dzinokumbidza kuibva dzinoibva mu2 months 3 months ndo mbeu dzinodyara mwaka uno idzodzo kana tisina irrigation. Tikangodaro tichitamira kuti pasi pakaoma here ndopanodyara imwe ndima yanaya dzakasimba chaizvo ndotera mashure vake tidyara zvikamera nemwaka watikupiwa kuti unosvika tinokwanisa kuti tikwanisa kuita gohwo. Asi tikaita marimiro ekungoti hatajaira tingoriva marimiro ataita kare shuwa tinoita dambudziko regohwo nemwaka wakatasanawo zvaukaitawo.
Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunare muHarare. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA rinoti ratanga kutsvaga masignature avana chiremba kuti vaendese tsamba yenyunyuto kuhurumende vachiti bazi rezveutano rakundikana zvachose kuzadzikisa zvido zvavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa kuti tinzwe divi ravo. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Fortune Nyamande vanotungamira sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Tingori patanga tiri vana chiremba vasi kufara vairi ndotambira ari shoma idzodzo dzinodzo dzamunongoziva. Mamwe mafacilities atanga tambokumbira yakaita semakutiokwatiwa kupuwa mota dzekushandisa tiri tabasa zvino zvakadaro hakuna chati tagadzirikana. Saka tinongoti vana chiremba vedu muzvipata zvehurumende havasi kufara endi vari kutongoramba vachitine proses yakatanga yekugadzira petition yatinotarisira kuti tikasvika pamasignature atinoda tinotofara kuti vepresident vavapo. Saka tichavaisa ipapo kuti zvinyatsoita uremu hwekuratidza kuti gurukota yedu iri kukundikana basi.
Manga muchitsvaga masignature manganapa?
Hatibati vana chiremba vose vasaini, vose vari muzvipatara zvehurumende zvemuzimbabwe tovati vose vasaini.
Pane urongwa here hwekuti vana chiremba vanogona kukanda mapadza pasi kana kuti muchiri kuendera mberi muchiita hurukuro dzekuti zvinhu zvigadziriswe?
Tiri kumbotanga neiyoyi stage one. Isu tinovimba zvikuru nekuti vakuru vehurumende tiranyatsoita zvedu takarongeka vanopinzwa. Gore rakapfuura takatomboratidzira vakazopinzwa vakatigadzirisira zvishoma izvozvo zvavakakwanisa. Saka toda kuti isusu as a sign of goodwill tombotanga taita petition nekunyora rugwaro rwedu rwatichasubmita kune vakuru vehurumende kuti vene vambotimisira basa vaparire Nyatwa then totizogara pasi sana chiremba tichipa madimands edu kuhurumende nemasolutions atinofungidzirawo kuti nekushayikwa kuri kutoita mari muhurumende bezvidu zvingaitwa tifadzana chiremba asi tisina nyanyebe mari yakawanda inenge iri kubva kuhurumende.
Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
It's precious.
Now we're chiefs, yeah.
My Isabel. Yeah,
you know.
Na faza ma sister. Na faza munu wese ma shita. Doro tadira basita faza bari basita faza gana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini dinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer, father. Magatera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipakurira chirongwa Women's Forum icho chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Lois Chingandu, avo vanogara ivo paboard resangano reThe International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA. Sangano reICASA richange riine musangano mukuru wokutarisa zviri kubuda muongororo pamusoro pezvirwere zveHIV AIDS nezvepabonde uyo uchaitirwa muHarare kubva mangwana kusvika musi wa4 svondo rinouya. Chingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Chingandu.
Tinoti makadiko kwamuri uku.
Mungatitsanangurirawo here kuti ICASA iyi inorevei uyezve inokwanisa sei kubatsira madzimai munyika?
Musangano uyu musangano weHIV unoitika once pamakore mairi ejaedi. Unounganidza masaindisti vanoongorora nezvechirwere ichi, vanoongorora nezvemishonga, vanoongorora nezvemavhaksini nevaya vari kutsvaga makiwa vanouya voungana. Kwozotizve unounza zvemapoliticians vari pamusorosoro maministers, izvozvi tine mafirst ladies ari kuuya vari kubvawo kune dzimwe nyika vanouya kuti tizotaura tiri pamwe chete kuti tingabatsirisei madzimai, tingabatsirisei varwere vane utachiwana. Ugounzazve naivo vane utachiwana vanouyawo tosangana pamwe chete kwakutinyatsoongorora kuti maresechi edu ari kuti chii, marapiro atiri kuita wani chirwere ichi ndizvo here, nekuti pamwe tinoita tosarira mashure maresechi anototaura kuti ai chichinjai zvakati. Saka pamusangano ayo panobuda marekomendesheni anozonotaura kuti kana muchichengeta vana vane HIV maakufanira kuita zvakati, nekuti munofanira kuchinja zvakati. Kana muri kumwa mapiritsi maakufanira kuita zvakati, munofanira kuchinja zvakati. Zvese zvinobuda kubva pamusangano iwoyo. Saka musangano uri important chaizvo, nekuti unotipa isusu direction nemashandiro atinofanira kuita kana tichiita zvechirwere. Kana takatarisawo uko kumapoliticians, vanotarisawo nezvekuti mari yekuti tifande HIV ichabva kuti, vanenge vachikurudzira nawo kuti munyika dzavo ngative tinozvisimudzirawo nekuzvishandirawo tichichengetawo vanhu vedu vane zvirwere zveHIV. Asi unonyanya kubata zvakanyanya nyaya yevhiolensi pamadzimai nekujanyirirwa kuwana wasikana. Unenge uchiongororawo uchitarisa mastatistics kuti iri kudzika here vhiolensi. Zvaisiri kudzika, chii chinofanira kuti chiitwe kuti tidzikise vhiolensi zvese pamwe chete neHIV?
Pane zvirongwa zvichange zviri pamusangano uyu here zvakanangana nemadzimai?
Zvakanyanyisisa. Tisati tatombotanga musangano iyoyo, kune misangano iri kutoitika yakawanda mumahotera akasiyana siyana yakanangana nezvemadzimai. Zvaanditori kumusangano mukuru wakarongwa neweUN Women neSure Surfaces, watanga tichitarisa kuti madzimai tinofanira kuti tivaitirei madzimai nevasikana kuti tideredze chirwere cheHIV pamwe nekushungurudzwa kwemadzimai. Uyezve kana tatanga musangano iwoyu, kune maprograma akawanda chaizvo achange achitarisana nezvemadzimai kubvira kuscientific vanoongorora nezvemaresechi, tichibva ikoko tichienda kuleadership, tichibva ikoko tichienda kucommunity. Kune maprograma akatoti kuti achange akanangana naizvo.
Kune mamwe madzimai asingakwanisi kunge ari pamusangano uyu, zvii zvamungavapakurirewo zvichange zvichibva kumusangano uyu?
Chaiedza chaizvo, nekuti musangano wedu uyu marongere takauita tingati isusu une mhando mbiri. Kune divi richange riine masaindisti nevano vari kuita zvemaresechi izvo zvekudzidza, asi kune divizve rinonzi community village, kunokwanisa kuti munhuwo zvake asina mari, asina kurejista, anokwanisa kungouya achionawo zvinenge zviriko. Kunenge kuine madialogue ekutaurirana, kunenge kuine information, kunenge kuine zvakawanda zvinenge zvichiitika ikoko. Ikoko kwakavhurwa to the public, zvekuti vari muHarare tinokurudzira kuti vasununguke kungopindawo, hakurambidzwe munhu.
Pane vamwe vangada kuziya kuti kwamati uku kucommunity village ndekupi chaiko kana vari kuda kuuya kuti vagozosangana nevamwewo vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS?
Kana vakapinda paRainbow Towers, misangano iri paRainbow Towers kuya kunonzi HICC, vakapinda vakangobvunza pagedhi, tichida kuendawo kucommunity village, kunenge kwakazara mavolunteers achange achidirecta vanhu nemasaini anenge akaitwa, vanongoratidzwa kwavanoenda kucommunity village. Akakasununguka vanonosvikosanganawo nevamwe vane utachiona ikoko.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Loise Chingandu kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazvita henyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nehurumende ichishanda pamwe chete nesangano reUnited Nations Population Fund rekuparura makondomu anoshandiswa nevana vane makore 15 zvichikwira, vachiti vana ava vanga vari munjodzi yekuti vange vachishandisa makondomu makuru aripo kare avari kuti anogona kunge achitsvedza, achikwanisa kuti apinze utachiwana hunozovapa zvirwere zvepabonde kana chirwere chemukondombera. Asi danho iri harisi kutambirwa zvakanaka nevamwewo muvabereki vari kuti kupa mwana pfumo rekuti azvibaye naro. muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarume svinurai vukane madhodha vatemba nzounenda tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vanzounenda
mufaro wangu kuri pachirongwa vakandamiri
vanzounenda imi sevabereki munotambira sei danho iri
vakandamiri zvinhu zvinotikatya madzei ende zvinotishungurudza pakufunga because zvaita kuti ndichidzokere kumashure ndichana ndombofunga nhau yakambotaurika mwedzi mishoma yapfuura yekuti tiise makondomu muzvikoro tikapokana nayo vazhinji ende ministry yeeducation ikazosvikawo pakuti aiwa haisati yave nepolisi yekuisa makondomu muzvikoro but ndiri kuona kuti nhau imwe cheteyo yauya noumwe mutoo yekuti vaita nzeu makondoms evana vanotangira pa15 years chandiri kuti zvakafanana ndechekuti ndikatarisa mwana ane 15 years kana calculation yangu ichindisevhazviri aiti zvinoreva kuti mwana iyeye anokana kunge ari form 2 kana kuti form 3 kuva kuti tirongoroisa kambeni imwe chetisa makondomu kuzvikoro ende ndiri kuti inini kana ari mwana ari form 2 kana form 3 kuchikoro ndiyo here number 1 problem yatinayo pavana vechikoro zvekuti taona kuti ngatiisei maresources pakuti tipe vana ivavo makondomu
asi hamuone here kuti idanho ranga rakatarisirwawo nevakawanda kuti ringe richitorwa kuitira kudzivirira nyaya dzekupararira kwezvirwere zvepabonde nemukondombera muvana vadiki tinonzwa kuti zviri kukwira zvakanyanya
aiwa danho iri kairi handifungi kuti danho rinofanira kuitirwa pavana vadiki vakadaro tinozviziva kuti zvinhu izvozvo zvinoitika but tinofanira kuvadzidzisa kuti kuita zvepabonde vari vana vadiki ndo gospel yatinofanira kufamba nayo because kana isusu tichikwanisa kuti pane zvemhirizhonga mudzimba tinotaura kuti musaite mhirizhonga pane zvakati tinotaura kuti musaite zvakati sei tichizoita sekuti tinoda kuvabatsira kuti vaite zvepabonde nekuvapa zvinhu zvekuitisa because inhau inotishungurudza isusu ngatimbotini vakandemiri mukadonata kana masoka balls kuzvikoro kana kuti kuvana vezera iro mune muchiti vaite sei mune muchiti vatanda handizvi saka isusu tikavapa makondomu tinenge tichiti vaite sei nhau ende tikatarisa futi makondomu agara arimo mumakliniki mumatoilets mumabhawa chichi saka tiri kuti nzvimbo nyowani yavachazoita yekuti vana ivava vachazenge vaakumashandisa semafungidziro avanoita ndeyei ende sei zvinhu izvozvo zviri kubva nekuunfpa zvisiri zvinhu zviri home grown zviri kutangwa nevabereki nehurumende yezimbabwe sei zviri kubva nekunze tiri kutaura kuti here africa ndo problem yavo number 1 yezvepabonde zvekuti isusu izvezvi takatarisana nesizeni iri kunzi hakugoni kunaya vadii kuuya nedonation yechikafu vadii kuuya nedonation yekuti tinoda kuitirai cloud feeding kuti mvura inaye zvakakwana sezvo makatarisana nedraught zvekuti isusu tinobva taona kuti problem number 1 ngatipei vana vedu makondomu
asi imiwo sevabereki hamunawo here kumbobvunzwawo pfungwa dzenyu pamusoro pedanho iri risati raparurwa
ini ndakamirira boka redu ende ndakamirira zvevamwe vabereki vashoma vanozvida tatozviona mubepa nhau ende kuti tiratidze kukatyamara kwedu zvinhu zvakatoitirwa munzvimbo yandinotogara munzvimbo yechitungwiza asina ndi zvisingazvizivi but munongoziva kuti inini nditori mune zveactivism yezvegenda izvozvi nezvekurwisana nechirwere ichocho nezvekudzidzisa vana kuti vasaite zvepabonde asi ndakanga ndisingatozvizivi ndatozvionawo mupepa zvikatondikatyamadzawo kuti kosei pasina kuitwa ongororo yakakwana kana kuconsultawo vabereki vevana uye hurumende yacho yakaita maconsultations avo at what level kuti tigoziva kuti zvinhu izvi vakazozviongorora vakazvitambira vachizvitambira on behalf of constituency yevabereki
saka zvii zvamungakurudzira vanzonenda
inini zvandingakurudzira ndezvekuti kuhurumende yedu hongu tave muglobal village asi semaudzirwo akaitwa president obama aya kukinya kuti kune zvimwe zvinhu zviri muglobalization kana kuti zvinobva kumadokero zvatisingawirirani nazvo ngavaone nerespect nemabeliefs edu ekuti zvinhu izvozvo zvekutaura zvepabonde kana kuti zvekuavheila zvinhu izvozvo kuvana vedu ka zviri tabhuu kutsika nemagariro edu
aiwa tinokutendai zvikuru vanzounenda nekupinda muchirongwa chedu
aiwa maita zvenyu
manga makateerera kune mukuru wesangano revarume svinurai vukani madhodha vatemba nzounenda muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mumaoko ablessing zulu
Aiwa tinotenda jonga sezo nguwa edia pera regati mbotari samsure na uzwa kare. Varimi vokurudzirwa kutamba wakachenjira panyaye kujikara mbeu sezo mvura isiri kunaya zvakanaka. Vanachiremba vehurumende vanoti hurumende haisi kugadzirisa matambudziko avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndokusiyai maoko aGibbs Dube munhau dzechirungu.